Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri, Gumiguru 2, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Paramende inodoma nhengo dzekomiti yayo yepamusoro-soro, izere nhengo dzezanu PF. Imwe nhengo yebato reMDC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa, yoenda kumatare ichida kuti vaChamisa vasatambirwe somukuru webato iri. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti magwara ehurumende anobata mari neupfumi anoomesera varombo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Paramende nhasi yadoma nhengo dzekomiti yayo yepamusoro yeStanding Rules and Orders Committee, iyo izere nenhengo dzezanu PF. Godwin Mangundla anotipa nyaya inotevera.
Nhengo dzekomiti dzinoti mukuru webasa rehurumende muparamende, zvakare vari gurukota rezvemutemo neparamende vaziyambi ziyambi, gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika Amai Opa Muchinguri Kashiri, gurukota rezvemari vaMutuli Ncube, vaPupuraito Garepi, vaSidin Sekeramai, Amai Tambudzani Muhadi, vaMatthew Nyashanu, Amai Marian Chombo, Amai Tsitsi Muzenda, vaRoy Bila, Sikelela Gombo naAmai Spiwe Mukunyaidze kubva kuzano PF. Nhengo dzeMDC mukomiti iyi ndiva Morgan Komichi, vaInnocent Gonese, vaProsper Museami namzvare Tabita Kumalo. Pasi pebumbiro remutemo, mutauri weparamende vaJacob Mdenda ndivo sachigaro wekomiti iyi, vachitevedzerwa nemutungamiri weSenate Amai Edna Madzongwe. Vatevedzeri vavo vaviri vanoti Amai Tsitsi Gezi navaMike Nyambuya inhengo dzekomiti iyi. VaMudenda vati komiti ichaita musangano wayo kutanga nemusuwechishanu, uye komiti iyi inotarisirwa kudoma nhengo dzichange dzichipinda mune mamwe makomiti achange achiongorora mapazi ehurumende. Zvichakadai, nhengo dzeMDC dzinoti hadzisi kuzotaura pamusoro pemotion yekutenda mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nekuvhura kwavakaita paramende. Mumwe vatevedzeri vemutungamiri weMDC vaKomichi vati kutaura pamotion kuremekedza vaMunangagwa pamwe nekubvuma kuti vakakunda zviri pachena.
Tino God better tozidziwa speech iyo munhu atisingatendi kuti akawina election. Tikaira tadibeta president wa speech kazoti totobvuma kuti munhu akawina election ko. Kwatira hana kushandisa chisimba kindabva power zvinhu zvisina kunaka.
VaKomichi vaudza Studio 7 kuti vacharamba vari muparamende uye vachaunza mamotion mamwe pamwe nekutaura mune dzimwe nyaya dzakakosha kuvana veZimbabwe.
Isu chatoda chitiramba tichitaura kuti election yeZimbabwe yakabirwa kusvika vana veZimbabwe vagutsikana. In the international world yagutsikana yaona. Tiri kufara kuti even the international world yakuona kuti zveshuwa election yeZimbabwe yakabirwa.
Mangwana chaiwo vachatura mamotion anobata zvinonetsa vanhu munyika zvakaita sekushayikwa kwemari.
Tine motion iri on the deck yamavhendi ari kutambudzwa. Tine motion zvakare iripo iri on the deck ye cash crisis. Tine motion imwe iri on the deck zvakare ye devolution neimwe motion yama electoral reforms. So tia rola zvinhu strategically and timeously kuti tite escalate Our struggle will not end.
Mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Pezi Sairwanya, vanoti kunyange zvakakosha hazvo kuti nhengo dzeMDC dzitore matano adzinoda kuti dziwane zvadzinoda panyaya dzematongerwo enyika. Kusataura kwadzo pamosheni yekuremekedza mutungamiri wenyika hakuna zvakunobatsira.
But ivo vane kodzero vanhu vemDC kuita izvezvo, nokuti zvinovabatsira kuti vawane kana vari munegotiation kana pane zvavanoda kuwana kubva kuzanu munyaya dzepolitics, ikodzero yavo yekuita izvezvo. Asi vane kodzero yavo hapana kuzokwembaraza vamunangagwa, hapana chimwe chobuda.
Dr. Ruhanya vati MDC ine nhengo shoma dzisingakwanisi kukanganisa ZANU PF kuita zvainoda muparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Imwe nhengo yebato reMDC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa vaElias Mashavira vakakwira kudare repamusoro vachida kuti dare iri ripe mutongo wekuti vaChamisa havasi mutungamiri webato iri, sezvo vasina kusarudzwa zviri pamutemo zvichitevera bumbiro rebato reMDC. Mumagwaro avo kudare iri, vaMashavira vanonzi vari kudawo zvakare kuti dare iri ritare kuti kuitwe kongresi yechimbi chimbi mukati memazuva makumi matanhatu yekuti pasarudzwe achatsiva vaive mutungamiri weMDC muchakabvu Morgan Tsvangirai. VaMashavira, avo vanove nhengo yeMDC kudunhu reGokwe Sesame, vakakwirirawo dare vamwe vanoti munyori mukuru webato vaDouglas Monzora, mutevedzeri wemutungamiri webato vaMorgan Komichi, avo vaive sachigaro webato, mumwe wevatevedzeri vemutungamiri webato vaElias Mudzuri, pamwe nemutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata gweta riri kumirira vaMashavira vaAshel Mutungira kuti tinzwe zvizhinji.
Ma-instructions atakapiwa naMashavira ndeyekuti, number 1, constitution yeMDC inotaura kuti president akarizaina kana akafa, pane urongwa hwakarongwa nekusvika kuti anozomugara kubva ipapo anonga ari ani. Zvotaudza mukatasa konyeni kuti ndi vice president wavo. Vice president wavo anonga akaelekwa pacongress. Saka nyaya iripo ndeyekuti munhu akaelekwa kuita vice president yeMDC pacongress ndi Dr. Tokozani Kupe chete. Saka pakazoshaiwa Morgan Tsvangirai musi wa14 February, mainstructions ndeyekuti zvona vaChamisa vakamuka vava kuti ndiwo president weparty. Zvisiri izvo zviri mubumbiro remutemo weMDC yacho. Mainstructions atakawana tichiverenga futi constitution yeMDC yayo, itori nekuti vanosarudzwa pacongress ndivanani. Muconstitution yeMDC hamuna mapuresidendi anodarika umwe chete, mungone provision yemutedzero wapuresidendi 1 napuresidendi 1.
Saka nyaya iyi inonzwi kwariini mudare vaMutungura?
Isu takafaila court application tamirira kuti ivo vapindurewo. Vakapindurawo tozoita maheads. Saka zuva rekunzwikwa chero hatingazvozive kuti ringanzwikwa zvarini.
Asi makasvitsawo here vaChamisa nevamwe vatiri kuona vamunonzi makasvitsawo mastawo kudare kuti vange vaine chekuita nenyaya iyi? Makasvitsa here mapepa ekuvazivisa?
Sherifu akatovaseva nemapepa sondirapera here. Vane mazuva 10 kuti vapindure mapepa atakavaseva. Kubva sherifu wekuHarare ndiye akaseva vaChamisa nasecretary general naacting chairperson. Deputy sherifu ari kuBulawayo ndiye akanosevho Dr. Tokozani Kupe ikoko.
Asi tiri kunzwa ka kuti vaMashavira vamuri kumirira ava hanzi havasi nhengo yeMDC.
Zvokwadi kana vakukudza inyaya vakaverenga, vanoona membership card reclient yedu iripo paapplication iri kucourt. So mainstructions atakapiwa, takapiwa nemunhu ane membership card iri valid yekumusangano weMDC. Saka naizvozvo shureyo ndeyekuti bumburo remutemo ravo reMDC ritedzwe naani naani zvake.
Avo vanga vari gweta riri kumirira vaMashavira vaAshel Mutungira vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Asi mutauriri wavaChamisa Dr. Nkululeko Sibanda vaudzawo Jonga Kandemiri kuti vaChamisa havasi kushayiswa hope nenyaya iyi nekuti vaMashavira havasi nhengo yebato ravo.
VaChamisa vanoti ivoka munhu uyu haana chaanotsvaga muMDC kana kuti mutungamiri webato, nokuti ndemumwe wevanhu asiri nhengo yepati. Anenge akangotumwa zvake kuti akonzere kusawirirana nemhirizhonga mubato. Saizvozvo ungofunga kuti hapana nyaya apa toongoona kuti angotambise zvake mari yake nenguva yake. MDC inofambira mberi neutungamiri wapresident Musamisa unoratidza kuti unodiwa nevanhu zvakakurisa zvikuru.
Vamashavira vari kuti inhengo yebato izere ine kodzero yekunge ichidaidzwa kukongresi zvinove zvisina kuitika. Imi muchiti havasi nhengo yebato, munoti
zvese izvi zvokunyepa, hapana kongresi rakambodaidzirwa. Uye takatarisa zita ravo mumagwaro edu kuti tione kuti riripo here, tikawana kuti aiwa haisi imwe nhengo dzebato reMDC.
Asi makagamuchidzwa here mapepa kana kuti magwaro ekudare aya kupikiswa utungamiriri kwavachamisa?
Takavona mapepa aitaura kuti pane munhu usiri nhengo yepati ari kuda kunetsana napurezident. Zvino organizing department yakabva yapinda mabhuku ikatarisa ikaona kuti aiwa munhu ari kugotambisawo nguva zvake.
Saka muchaenda here kudare kana makava madaidzwa kudare mushure mekunge maona zvamuri kutaura izvi?
President vanocha vanotya kana vachidirwa kumatare vanoenda. Zvichiita kuti vasaenda havaenda, chikuru ndechekuti zive kuti vachamisa vakasarudzwa nevanhu uye nanhasi vanhu ivavo vachiri kuvapfigira, nevamwe vanga vasingapfigiri panguva iyoyo vaakupfigira bato.
Asi zvinorevei kuti munhu kana muchiita haasi nhengo yenyu anga achienda kudara achinopikisa utungamiri anenge awana kupi masimba akadaro iye asiri nhengo?
Munhu anongoti sezvenanguwa namari yekuti nditaure nemaloya ongomhanya kumaloya anoti maloya ndoda kupai mari aiwana kudai. Maloya anongoita zvanenge atautauri kwakare munemiridzi yemari saizvo ndofunga ndozvaaitika pano.
Mutauriri wemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa, Dr Nkululeko Sibanda vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na8pm nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4pm kusvika na5pm. Musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vairatidzira vachinyunyuta nekuparwa kwedzimhosva muSouth Africa vakarwisana nemapurisa muJohannesburg nemuvhuro, izvo zvakasiya vakawanda vakuvadzwa mushure mekunge mapurisa ashandisa mabara erabha. Mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica, amai Melania Trump, vasvika nhasi muGhana mukutangisa kwerwendo rwavo rwemazuva mashanu runosanganisira kushanyira Malawi, Kenya pamwe neEgypt. Kusagadzikana pamwe nekushungurudzika zviri kuwedzera muvanhu vepachitsuwa cheSulawesi chiri muIndonesia, apo vanhu vanodarika churu nemazana maviri vakaurayiwa mukundengendeka kwepasi pamwe nemafashamu etsunami zvakaitika svondo rapera. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mashoko egwara remafambisirwo emari kana kuti monetary policy rakaparurwa nagavhuna webhanga guru renyika uye gwara remafambiro eupfumi rakaparurwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube magwara anotomesera varombo kunyanya munyika. Blessing Zulu weStudio 7 anotipanyaya inotevera.
Kuratidza kuti hapana kunyatsoti gedye pamaonero evaviri ava, Dr. Mangudya vakati upfumi uchakwira nezvikamu zvishanu kubva muzana, ukuwo muzvinafundo Ncube vachiti uchakwira nezvikamu zvitanhatu nezviga zvitatu kubva muzana. Vaimbova gurukota rezveupfumi vari nhengo yeMDC vatendai biti vanoti matauriro akasiyana aya anoratidza kuti hapana muonera pamwe. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vashorawo zvikuru nyaya yekuwedzerwa kwemitero yakaitwa navaNcube.
VaNcube vawedzera nhambo yevanhu vari kutambudzika vatevati vari mumari mupovhati nekuti vakachinja mutemo paibhadharwa 5 cents per transaction, zvichireva kuti ukaita transfer yako yemobile money transfer itingati yekukeshisa muenzaniso ukatransfer $500 waibhadhara tax ye 5 cents. Asi vakabva vauya nemutemo vakataura zviri technical kuti vanhu vasakasa kuona vanozoona varumwa nengwena wekuti 2 cents per dollar. 2 cents per dollar zvikureva 2% tax, sechireva kuti munhu anonge atransfera $500 kune hama yake paeco cash ari kuchajiwa $10 netax inoenda kuministry of finance. Tisa hatitese macharges anoenda kueconet, anoenda kumakambani vanoti vari mobile money transfer.
Nyaya iri kunetsa vanhu vakawanda munyika inyaya yemari. Vamangudya vakati panosvika musi wa15 mwedzi uno mabhanga anofanira kunge awana nzira yekupatsanura mari yemabond notes nemareal time gross settlement kana kuti RTGS uye imwe mari yemadhora yekuamerica. Izvi vabiti vati zvichapa kuti vanhu vane mari mumabhanga pari zvino varasikirwe nemari dzavo. Muzvinafundo Mugano vati zvaitwa izvi kutokanda nyika mukanwa mamupere.
Zvavakatoita zuro vakatogadzira bongozozo rimwe dambudziko guru richisangana senyika nekuda kwekuti chekutanga vakati maRTGS yava currents akaopen account yemaRTGS kureva kuti tataya nemari nezvemaRTGS ndozvo zviri kutaura, saka zvichakonzeresa kuti maprize aite chimbwa mupengo marete aramba achikwira.
Asi vabiti vati vanhu vanokwanisa kuendesa RBZ kumatare edzimhosva nekurasikirwa nemari dzavo.
Remember kuti maaccounts ane vanhu nhasi vakavhura 2009 vachiisa maus dollars vadivhaliwa maaccounts iwa atanga tinawo iwo anga achiti 1-on-1 mukaenda kusection 43 Reserve Bank Act inotaura mabond notes and everything else are 1-on-1 with the US dollar. Therefore this devaluation is illegal, is illicit, is unlawful, is void and is not sustainable.
Chimwe chiri kunetsa vanhu vakawanda inyaya yekwira kwechikwereti chehurumende zvikuru mari dziri kukweretwa munyika. Muna 2012 apo hurumende yemubatanidzwa yainge yosvika kwamvura yacheka makumbo, chikwereti cheZimbabwe munyika chainge chasvika pamamiriyoni mazana maviri nezvikamu makumi masere nemashanu, asi iko zvino chasvika pamabhiriyoni mapfumbamwe nezviuru mazana mashanu. Mukuru wesangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development, Amai Janet Joe, vanoti nyaya iyi inofanira kuongororwa.
And isusu semusangano tiri kuti tisati tatanga nyaya kuti toda kubhadhara zvikwereti izvi, ngatitangei taita debt audit, yatinoti debt audit, tiongorore zvikwereti zvatinazvo kuti zvakambobva kupi, chii chaita kuti tisvike patiri, uye kuti tobuda sei tese sezvizvarwa zvemuZimbabwe.
Asi muzvinabhizimisi varizve mudzimai wechitema kutanga kutungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce, Amai Mara Hativagone, vanoti vamangudya vakabaya dede nemukanwa.
Tinotoona kunge zvinogona kutibatsira kuita kuti mabhizinesi edu asumukirewo nekuenda kumberi nekuti patanga tasvika panga patiome chaizvo.
Nyika pari zvino yakatarisana nematambudziko anosanganisa kushomeka kwemari yekunze zvopa kuti zvinhu zvakawanda zvakaita semafuta ekufambisa dzimotokari, chingwa nezvimwe zvinetse kuwana. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti Zimbabwe inofanirwa kusunga dzisimbe kuitira kuti munyika muve nemabasa, kuitira kuti vose vari kupedza zvidzidzo vawane chekuita senzira yekusimudzira upfumi hwenyika. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mukuru Affirmative Action Group mudunhu reMatabeleland vaReginal Shoko vanoti kubvira pavakapinda pachigaro ichi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varatidza chido chikuru chekugadzirisa upfumi hwenyika. Asi vaShoko vanoti zvakakosha kuti urongwa hwavo huchikasika kushanduka kubva pakuvehwe pamuromo chete huve hunobatika.
Tofauti kwa economy tatarise kwa tokwanisa kukunda tatarise kuti ko by investors ari kuuya atiwabata neroko rwakaita sei kuti afarewo kuti environment yedu aitewo mbasa rokushanda kuitira kuti nesuwo vana vezimbabwe tiwane mabasa. Chikuru izvezvi kubatana, chikuru izvezvi ndezvokuti kuti kuite mabasa mapromisi emadeal akaitwa napresident ngaachifulfilwa into full action zvikangoda aro mabasa anowanda.
VaShoko vanotiwo kunze kwekuene vemabhizimisi vekunze vanosima mari munyika zvakakoshawo kuti pave nehwaro hwakajeka hunoita kuti zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri kunze kwenyika zvikwanisewo kusima mari yazvo munyika pasina kutyira kuti mari iyi inogona kutsakatika. Izvo zvinotsigirwawo naBatla Tambo avo vanove muongorori wezveupfumi anoshanda akazvimirira ega.
Vashinjana vemuZimbabwe vari kunzi kune dzimwe nyika ukatarisisa mari dziri kupinzwa nevanhu vava imari zhinji. Satozotarira mari yatingati foreign direct investment iko zvinenge ita mari ingaita about $400 million. Chingadikanwa kuti chiitike ndechekuti mari idzi dziri kupinda muZimbabwe tikapa vimbo yevanhu veZimbabwe kuti aiwa mari dzenyu dzakachengetedzeka muno muruzodziwana, kana madzichengetedza dziri maUS dollars muruzodziwana zvakare dziri maUS dollars. Zvichaitira kuti mari yese yapinda iyo yatingati madiaspora remittances imari ingabatsira kusumudzira upfumi hweZimbabwe.
Vatambo vanoti zvakakosha kuti Zimbabwe ibhadhare zvikwereti zvaina zvokumabhanga epasi rose eInternational Monetary Fund neWorld Bank kuti igokwanisa kuwana mari inobatsira kumutsurudza upfumi. Asi vanotiwo zvakakoshawo kuti zvikwereti izvi zvitange zvanyatsoongororwa uyewo kuti kana nyika ikawana imwe mari kubva kumabhanga aya ishandise mari iyi nenzira kwayo.
Kana mari iyi taiwana yezvikwereti isava mari inotambiriswa vanhu kana kuti inde kune zvatingati recurrent expenditure, aiwa mari iyi kana yapinda muZimbabwe ngaive mari ichashanda zvikurusa pakumutsiridza upfumi, ive mari ichakweretwa nevemabhizimisi yatingati indastry kuti vatu vamutsiridze maindastries mabasa awanikwe zvakare muZimbabwe. Ndo zvimwe zvingabatsira kumutsiridza upfumi hweZimbabwe.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU vaPeter Mtasa vanoti vanotsinyira nyaya yekuti upfumi hwenyika hungagadzirika chete kana nyaya dzematongerwo enyika dzatanga dzagadziriswa. VaMtasa vanoti panofanirwa kuve nemaonera pamwe pakati pehurumende, vashandi nevashandirwi kuti zvinhu zvinyatsofamba.
Tinoona kuti mune zvematongerwo enyika mune kupokana nekupesana kwakanyanyisa kwakabuda musarudzo. Saka nyaya iyoyo kana isati yagadziriswa vari kunze vanoshayiwa chisimbiso chekuti nyika inoyi yakamira zvakanaka, uyezve vari mukati isu vagari vemuno tinotadza zvekunzwisisa kuri kuenda nyika. Saka chinhu ichocho chinoda kuti chigadziriswe, pave negungano rokutaurirana nenzira yekuti vanhu vezvematongerwo enyika vagare pasi voonesana zvakanakira kubatana.
VaMtasa vanoti Zimbabwe ine rombo rakanaka rekuve nyika ine zviwanikwa zvakasiyana siyana kusanganisira zvirimwa zvinogona kushandiswa kubatsira kuti upfumi hwenyika husimukire nekukasika kana zvikabatwa zvakanaka. Pakuti chii chingaitwe kuti vechidiki vawane zvingava pepundutso muupenyu hwavo kusanganisira dzidzo pamwe nemabasa, VaMtasa vanoti zvakakosha kuti nyika irase nyaya yehuori uye idzokere pakukoshesa kudzidzisa vechidiki kuti umenemene haubhadhare.
Vechidiki vedu vakura mukuoma kwenyika vachingodzidzira kune vanhu vavanoona kuti zvazvo kutorarama zvatova zvemutsimba, uyezve hakuna achatarisa umwe, uyezve hakuna achabatsira mumwe, uyezve uori hwanyanyisa zvekuti vechidiki vakura vachiona uori. Tinoda zvekuti tiite program yekutanga kudzidzisa vechidiki kugara zvakanaka navamwe, kugara zvine hunhu uye kubatsirana kwatakakura tichidzidziswa kuti ndiko kunofanira kuwanikwa pavana veZimbabwe.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries Vasfelani Javangwe vanoti sangano ravo rine hwaro hunoratidza kuti makambani anokwanisa kuti amutsurudzwe.
Tine way yatu jingasalization framework in a way yatu nose the motion of urumende inoratidza iyo kuti titarise kuti makambani akavharwa aya hatingabatsi kufunda ndeapi kuti pave nemabasa kuzoita makambani manyowani atingagadzire ndeapi anoenderana nezvatinazvo muno muzimbabwe pane nzira dzinoshandiswa pakuita izvozvo kana tawana iwaya ndo katingati maopportunities vamwe vachona ngatiti asapotwe vanhu vemuno kuti vavhure mabhizinesi vamwe vachona ndeyekuti ngatisapota vekunze vauye vavhure mabhizinesi.
Dzimwe nyanzvi dzinoti Zimbabwe inofanirwa kuita urongwa hunokwezva vari kunze kwenyika kuitira kuti vadzoke kumusha kuzobatsira kusimudzira upfumi hwenyika. Nyanzvi idzi dzinoti Zimbabwe nevanhu vanoziva mabasa akasiyana-siyana vari kunze kwenyika vanokwanisa kukwezvwa kuti vadzoke kumusha. Nyanzvi idzi dzinotiwo vanotengesa mumigwagwa vanofanirwa kuitirwa urongwa hwakajeka kuitira kuti vabhadharewo mitero kuhurumende sezvo mitero inobviswa nevashandi pamwe nemakambani iri iyo nzira inounganidza mari dzinofanirwa kushandiswa nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti wogurukotare zvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vane masimba ekumisa bhodhi rezimura nekugadza vanhu vatsva mubhodhi iri. Izvi zvinotevera kumiswa kwebhodhi rezimura nezuro mushure mekunge rawedzerwa mwedzi mitanhatu asi rikazomiswa basa mushure memwedzi miviri. Vancube vanoti vakatotumira mazita ebhodhi idzva kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vapiwe mvumo yekuvagadza. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata muongorori wenyaya dzezveupfumi uye vachishanda nekambani yePersicon Financial Advisors vaPersistence Gwanyanya kuti tinzwe maonero avo.
Bhodhi iri rinoshanda richirepresenta, rakamiririra hurumende, asi hurumende inenge yakamiririrwa navamutuli Ncube. Saka vamutuli Ncube neruzivo rwavo vachipinda pabasa vane zvavakaongororawo, nokuti ndakanzwa sekuti temu kana nguva yekushanda kwebhodhi inogona kunge yanga yakwana. Saka vamutuli vakachimbomirai.
Ko iyo zimura zvainonzi yakabata chikamu chayanga yakatarirwa kubata ikatopfuurira nezvikamu zviri pamusoro, hakusi kugona basa here kwavaiita uku?
Panyaya dzekutsvagwa nekuwanikwa kwemari yemutero, tinoona hongu yanga ichidarika nyaya dzekuti tageti yedu yanga iri papi, tadarika tasvikapa, tadarika tasvikapa, asi itageti kayo. Nyaya dzakawanda ndedzekuti mari dzimwe dzaingotsakatika dzichiburiswa nevanhu kunze kwenyika kumabhodha uko chiitika uori, zvinoita kuti nyika yanga ichiruza mari.
Vamwewo ndevanoti zimura inotsikirirwa nenyaya dzouori. Munoona here vamutuli Ncube vachizogona kupedza hondo iyoyi?
Nokuti kana zvichinzi kune corruption yakawanda kumabhodha, kune chii chakawanda kumabhodha, iro bhodhi ririyo rinofanira kuti rikaenda kumanagement yekuzimura, rikaenda ikoko kuexecutive yezimura, rotaura kuti aiwa mashandiro awo haana kunaka, tinofanira kupetsenudza takadai 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 kuti tisvike pakadai.
Saka gurukota rezvemari ndiro rine masimba okubvisa nokugadza bhodhi rezimura?
Ndiro chairo rine masimba iwayo, rina masimba nokuti gurukota rezvemari riri kunzi ndo nhumwa yehurumende. Zimura inofanira kunge ichigadzwa nokubviswa nehurumende, asi hurumende ine munhu wayo wainotungamidza pamberi anenge ari iye gurukota rezvemari.
Avo vanga vari muongorori wenyaya dzezveupfumi uye vachishanda nekambani yePersicon Financial Advisors vaPersistence Gwanyanya vachitaura parunare vari kuHarare neStudio 7.
Makadii vateereri veStudio 7, ini ndini Maikove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chevechidiki cheThe Connection na 8pm. Nhasi tiri kutarisa mikana iripo munyika yekuwanikwa kwemabasa uyezve kutanga mabhizinisi anopa vechidiki mukana wekusimudzira nyika. Semaondero enyu, mikana iyi iripo here munyika? Pindai muchirongwa mutudze maondero enyu. Tumirai nharembozha dzenyu paWhatsApp panhamba inoti 001202465-0318. Namba iyi zvekare 001 202-465-0318. Munogona kutibata papeji redu reFacebook reVOA Shona kuitira kuti tigokufonerai. Ngatisanganei pachirongwa na 8 p.m.
Nguva yabva yatiperera. Ndino kutendai kunge mange muinesu ano kuoneka iine mufaro. Ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 2 Mfufu 2018 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Kwatholakala ukuthi ababili balawo umkhuhlane wekholera. Ngomnyama ke oyedwa wabo uswelekile kulabo okutholakale ukuthi bale kholera. Ube ngumuntu omdala oleminyaka engu-88 osuke eButiriro eHarare.
Umkhuhlane wesihudo sekholera usuthethe umphefumulo womuntu wakuqala edolobheni lakoBulawayo.
Kakatheke okuyikuthi yiyo elawula ukuhanjiswa wendaba eParliament. Kwenziwani njani ngesikhathi bani ubanqele okumele athweni. Yiyo esingathi isisekelo sokusebenza kweParliament jikelele.
Idale lePhalamende lethule amalunga ekomiti emqoka kuleli dale lamuhla e-Standing Rules and Orders Committee ekhangelelwe ukuthatha izinqumo eziqakathekileyo. Kunhlelo zethu lapho sicubungula ukusebenza kwengatsha ezehlukeneyo zikahulumende, lamhlanje sikhangela ugatsha olubona ngesimo somnotho welizwe esesibhidlike okokuthi abantu badinga baswele ukuthi abanye bavele baphila njani kusimo esinje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhuhlane wesihudo sekholera usuthethe umphefumulo womuntu wakuqala edolobheni lakoBulawayo. Phakathi kwabantu abangamachumi amathathu lasithupha abakade becathangela ukuba balomkhuhlane lo, kuphume abathoba minwe mbili abakade belezibonelo zekholera abahlolwe ingcekeza yabo, kwagcina kutholakala ababili belomkhuhlane lo, omunye wabo olokho eseselatshwa lalo otshonileyo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Umqondisi wezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo, uDokotela Edwin Sibanda, ubike ukuba kulababili abakade beselatshwa ikholera abakade besuka lalumkhuhlane emzini weButiriro eHarare lapho okuqhamuke lumkhuhlane ngenyanga edluleyo. Omunye wabo oleminyaka engamachumi amabili lane welatshwe wasila, kuthi omunye obeleminyaka engamachumi phose athoba munwemunye 88 ucine esehlulwa yilumkhuhlane ngoba waphuza ukuthola uncedo lokwelatshwa.
Owakhathesi uBulawayo usethole abantu abangu-36, that is amachumi amathathu lesithupha abacatshangelwa ukuthi balomkhuhlane wekholera. Kulabo bantu esibone befanana behamba besenza njengabantu abalekholera bebengisificaminwembili 8 esikubiza ngesilungu sithi probable cholera cases. Then kulabo bantu sesibahlolile ingceke zabo isithetho yahlolwa, kwatholakala ukuthi ababili balawo umkhuhlane wekholera. Ngomnyama ke oyedwa wabo uswelekile kulabo okutholakale ukuthi bale kholera. Ube ngumuntu omdala oleminyaka engu-88 osuke eButiriro eHarare, wendlula waya eFrancis Town. Lapho afike esingakwazi ukuhlale isikhathi esinganani, wasephenduka. Kwathi ekuphendukeni esesemngceleni oza eZimbabwe usuka ngakwele Botswana, samqalisa isisu. Wasethulake kazange abike ukuthi
uDokotela Sibanda uchaze ukuba balemithi eyenelayo Kodwa kungaba labantu abadlula ikhulu ababanjwa ikholera kobulawayo sikhathi sinye balakho ukuba sebunzimeni ngoba imithi lamaphilisi abalakho akweneli leli nani.
Imithi yokwelapha ikholera edolobheni lakobulawayo isesekhona wakhathesi. Indlela esizilungiselele ngayo silungiselela ukuqhamuka kwalomkhuhlane sibeke yaba izindlela esingathi thina ngesilungu ngama-scenarios ukuthi nxa kungathi abantu laba bengedlula amashumi amahlanu sizaba sikumele senze lokhu, bangaba ngaphansi kwamashumi amahlanu kumele senze lokhu. Esikwaziyo futhi esikwazi kuhle ukuthi nxa bengaphansi kwekhulu i-100 lokhu okukhona kuyenela ukuthi sibe laphe bonke basile babuyele emzini yabo. Kodwa bangedlula ikhulu sibona ngathi sizaba lohlupho kancinyane ngoba indawo yethu yokugcinela izigulane eSethorn Grove iyabe isikhulelwa.
Abohlangothi lwezempilakahle kukhansili bakhuthaze uZulu ukuba aqhubeke ngokuhlanzeka ukuze idolobho libe lentuthuko kanye lenhlalakahle behlukane lengcekeza emakhaya. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu. Direct from Washington,
the voice of America. Idale lePhalamende lethule amalunga ekomiti emqoka kuleli dale lamuhla e-Standing Rules and Orders Committee ekhangelelwe ukuthatha izinqumo eziqakathekileyo njalo amalunga ebandla leZANU-PF akuyo yiwo amanengi kulawe MDC. Elinye lamalunga ekomiti le umnumzana Morgan Komichi oyibandla leMDC utshele iStudio 7 ukuthi amalunga ebandla lakhe awasoze abonge umongameli Emerson Mnangagwa ngokuvula idale lePhalamende ngokusemthethweni njengalokhu okufunwa ngabanye babo bebandla leZANU-PF ngoba bona besithi kanqobanga kukhetho. Ukomichi uthi bazacubungula okumqoka okuhlupha abantu ababameleyo kuleli dale. Ucubungula lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo obelilunga ledale lePhalamende eminyakeni edluleyo.
Ikomiti leStanding Rules and Orders Committee iqakatheke okuyikuthi yiyo elawula ukuhanjiswa wendaba ePhalamende. Kwenziwani njani ngesikhathi bani ubanqele okumelathweni yiyo esingathi isisekelo sokusebenza kwephalamende jikelele. Ngakho-ke yikho uyibona nje isiba lamalunga amabandla wonke amelwe ephalamende. Iqakathe kakhulu ngoba iphalamende ingaze ayisebenze ngospeaker yedwa. Uspeaker uyabe efuna ukuthi esenza lowo msebenzi laye engaphansi kuqondiswa iStanding Rules and Orders Committee.
Amalunga ebandla leZANU-PF yiwo amaningi lapha ePhalamende lakuyona le iCommittee. Lokhu kungenqabela yini ukuthi okufunwa ngamabandla aphikisayo kufezwe?
ePhalamende kukhulunywa imbono etshiyeneyo. ePhalamende lingaze lifike ebangeni lokuthi livote, abanye kuthiwe balutshwane kulabanye laba abaningi. Okusalayo ukuthi imbono yabo iyabe iphumile lomphakathi lamahlabezulu babezwile ukuthi laba abanye bathini. Ubulutshwane yebo bangaba balutshwane, kodwa bebalutshwane benjalo mhlawumbe balakho ukuletha imicabango elohlonzi. Labantu abanye bangayiphika emehlweni abantu, kodwa nxa sebebhode ngale ubone sebeyithatha yona le imicabango sebeyisebenzisa labo kuba sengathi ngeyabo kati, kodwa bayithole kwabanye abantu. Ngakho-ke ubulutshwane kabukho lutho okukhumba imicipho elohlonzi ezaziphuma kulabo bantu langabe bazifanele njani. Uma zikhangela ilizwe, ukubuswa kwelizwe esiliyi-governance, kulezigaba ezintathu. Kule ndaba zedale esiliyi-judiciary, kube le ndaba zikahulumende walelo suku esingathi executive, kube sekusiba lesigaba sesithathu esiyiso esikhanda ilungise imithetho okuthiwa yi-legislature. Ngakho lezi ingatsha zontathu kazi ziyasebenzelana ye, kodwa yilolo lalolo oluzimele lodwa. Ngakho-ke banakho ukuthi baqhubeke sibili belungisa imithetho, bekhanda imithetho yelizwe, behlukane lokukamongameli, ngoba umongameli ayisuye phela okhanda imithetho yelizwe.
Lo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo obelilunga ledale lephalamende kweminyaka eminingi, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ikhansili yedolobho lakoBulawayo ibilo mhlangano labo somabhizimusi lamhlanje kuhlafunwa uluhlu lwendleko yayo ole budget yomnyaka ozayo oka 2019. U-Anastasia Ndlovu usethulela loludaba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ikhansili ichazele uZulu labo somabhizimusi ngenhlelo abakhangelele ukuzenza emzini wakoBulawayo beqhakathekisa ukutholisa uZulu amanzi ahlanzekileyo ezempila kahle ukutholwa kwamanzi alengcekeza ukutholisa uZulu indawo zokwakha izindlu imigwaqo ezemfundo lokunye umqondisi ophethe isikhwama semali yekhansili umnumzana Kempton Dimande uchasisa isimo sebudget yakoBulawayo kabanzi
Namhlanje besi presenta I budget ka 2019 kodwa yandulelwe yikuxoxa nge budget ka 2018 ukuthi isebenze njani. But okukhulu ukuthi I budget ka 2019 ikhwelile kancane nge 5% ku budget ka 2018. I budget yethu yehlukaniswe ngezigaba ezimbili. Ikhona I budget eyokusebenza umuzi insuku zonke. Leyo yayi 104,469,476 ngo 2018. Ikhwelile ke leyo yaya ku 116,599,243. Esesibakale lehlandla lesibili eliyi budget ekhangele ukwakhiwa komuzi esithi thina ngesikhiwa I capital budget. Last year ngo 2018 ibe 48,142,546. Layo ke ikhwelile ke lonyaka yaku 95,863,500. Bese sithi ke budget yonke nxa sohlanganisa le eyokusebenza suku zonke komuzi lale eyokukhuliswa komuzi nxa usuyihlanganisile eka 2018 yayi 152,612,012. Kuzokuthi ke eyalonyaka ke ikhwelile ke isiye ku 212,462,743.
Uqhubeke ethi umthelo wezindlu okhitshwa izakhamizi zakoBulawayo uqanse ngokuhlanu ekhulwini.
Kuzakhamizi zakoBulawayo kutsho ke ukuthi izindlu zikhwelile kancane nge 5%. Sike saxoxisana lazo izakhamizi ke nge-weekend. I-figures lezo kangilazo lapha khathesi. Kodwa ke izindlu zikhwele nje kancane nge 5%. Akusiyo mali enkulu. Kodwa ke sikhangelele ukuthi umsebenzi ozayenza leyo increase uzaba mkhulu ujabulisa izakhamizi.
Usomabhizimusi wakoBulawayo umnumzana Thembi Nkosi wena uvumelane lebhajethi yakoBulawayo ethi kuhle baqondile njalo benalise ukuxoxisana leziphathamandla zekhansili.
Qondile ukuthi kwenzwe lokho njalo kungamalungelo ethu futhi njalo ukuthi khona sibe lakho okwempilo yethu yakusasa lokuthi izimali zibe khona. Angiboni bonile lako futhi phezwa kokonke basibizile baxoxisana lathi yikhona esikufunayo kanti kuyinokunye singakufuna nxa abantu bebuyazizwa xoxisana asobe sivumelane konke kodwa ke uqondile ukuthi wakwenzela akunamuntu wakwavuma ukuthi into zikhwezwe kodwa kabasibo abakhwezwayo umumo esikuyiwo khathesi uyabafuqa ukuze izinto bafinyelele lapho esimele siyekhona.
Undimande uthi ekuqaleni kwalomnyaka izakhamizi bezilezikwelede kukhansili izigidi ezilikhulu lamachumi edlula kancane ayisikhombisa zamadola i-$172 million. Lesi sikwelede saqansa saya kuzigidi ezilikhulu lamachumi phose athoba minwe mibili zamadola i-$176 million ekupheleni kukancwabakazi. Iningi labo somabhizimusi ngosi abangenela umhlangano bancome ibudget yeCouncil yakoBulawayo besithi izamile ngamandla wonke ukusebenzela uZulu waleli dolobho nanku likhokhela emadolobheni alondoloza ukuhlanzeka elizweni. Bakhuthaza ukuthi umasipala angayekethisi ngoba zikhona ezinye indawo ezilengcekeza lezifuna ukulungisiswa. Osomabhizimusi laba bacele njalo iCouncil ukuba ilandele i-budget le ekhanya ibukeka. Ngimele iStudio 7 kwaBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo, yebo, yebo. Mthwakazi omuhle. Mina ngingu-Mike Hobe, umsakazi we-Studio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection ngo-8 ntambama. Lamhlanje, uhlelo sixoxa ngamathuba okuthola imisebenzi lokusungula amabhizimusi eZimbabwe. Abatsha, bayawathola na amathuba? Ngena kuhlelo usho umbono wakho ngodaba lolu. Nxa ufisa ukungena kuhlelo, thumela umlayezelo kuWhatsApp kunombolo yezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ungasixhuma njalo enkundleni yokuxhumana lokuzilibazisa eFacebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Masidibane ngo-8 ntambama.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani lasebefele engozini yokuzamazama komhlaba ukwenzakale ngolwesihlanu olwedlulweyo kwele Indonesia selifike kwabazinkulungwane lamakhulu edlula kancane amabili i-1234. Umkamongameli wele Melika unkosikazi Melania Trump usefikile kwele Ghana esigabeni sakuqala sohambo lwakhe lokwethekelelwa kwamazwe awezwekazi le-Afrika. Esuka lapho uza kuya kwethekelela kwele Malawi, Kenya lakwele Egypt kuhlelo lwakhe lokuthuthukisa impila kahle yabantwana. Ibhanga lesizwe ele Reserve seliphe amabhanga wonke elizwe amaviki amabili ukuthi alungisise udaba lwama-account osokumele ayihlukaniswe awemali yakwamanye amazwe lawemali yohlobo lwebond njengendlela yokulondoloza isisindo semali le lokupha ithemba abakwamanye amazwe abafuna ukuzosungula amabhizimusi elizweni. Lokhu kulandela ukwethulwa kwamazwe okusekela inhlelo zikahulumende i-monetary policy ayethulwe izolo ngusibalukhulu webhanga le-Reserve Bank umnumzana John Mangudya. Kodwa baningi abasola inyathelo leli besithi nxa ubule mali engamadola eMelika asezaguqulwa abe ngamabond isisindo sawo siqhubeke sisehla kusukela isikhathi umuntu afake ngaso imali le. Ingcweti kwezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uchasisa ngokuza kwenzakala emabhanga.
So usisho ukuthi imali zethu they are no longer ama US dollars. Asengamabond le RTG. Nxa ufuna ukuthi ube le US dollar, i-bank leaves of le account okuzangena i-US dollar. Kodwa imali ekhona khathesi ngokubona kwami it's no longer ama US dollars. I say ama US dollars asengamabond kuphela. Engibona ukuthi ugovernor wasitshela izolo.
Ukutshela uthi abazasala vela amadola eMelika ngabathunyelwa imali evela ngaphandle kwelizwe kodwa abathola iholo bazalithola kungama-bond notes.
Yikho osokushiwa ngendaba leyo ngoba nxa kuyukuthi wena ubugcina ubusenza ama-savings awama-US dollars, imali yakho isitshabalele. Awusele ama-US dollars ku-account nxa kuyukuthi ama-new accounts azabuya mhlaka 15 October. Kodwa labo abathola inzuzo yabo ngama-US dollars kumbe abathunyelwa ama-US dollars yibo abazayo abazaqhubeka abalama US dollars. Kodwa thina amasalari lokunye imali ayiseyo ama US dollars ithi asengamabhondi kuphela.
Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga oyisiphathamandla sebandla le-MDC uthi amacebo asebalukhulu we-Reserve Bank awasoze aphathise ilizwe.
Engingakutsho ukuthi uDr. Mankunja kutsho ukuthi ngumuntu ongafundiyo. Ungabona umuntu engafundi ngalokhana esakubona kugono. Uyakwazi ukuthi yena esuka kugona ukuthi kwaba lobunzima kanjani ngendlela yabo naleyo lokhu behlala besidibantshi system yamabhenkini. Ungabona umntwana ukuthi uyathi umlilo uyabhebha uthi chichi nana umbone lokhu esiye emlilweni. Laba bantu bafuna sikhe sonke sibe ngamalahle sibe ngumlota ngabomo nje. Ngoba siyakwazi ukuthi lokhu asibe kutsho kutsho ukuthi yena indlela yokuthi bantshontshe yonke imali le yamayusa besebenzisa wona la ama-RDS bathathe yonke different currency ibe ngeyabo bodwa nabasijele nje amaphepha wodwa nje.
Kodwa abanye abasekeli bebandla lezanu PF bathi uZulu engaphangi ethi uhulumende kaMnangagwa usehlulekile ngoba sisesesilutshwana isikhathi ephethe intambo zombuso. Omunye wabo ngumnumzana Joseph Chuma kesizwe imbono yakhe
uthi kona ibandla lezo lezi lehluleka lokhu ukuphosisa kakhulu sibi ngoba asendlule akulabe esilehlulekile esikwenza kuphela ukuthi wona sifuna ukuthi bona izinto zilungise ngendlela eqondileyo international community nge kuhle sithola ama lines of credit kuhle izikolo zibhadale andubana umkhono umqala ukuvuka kodwa mina ngibona ngani ukubona ujaha ugijima manje ufuthi abasebethilekile siqalisa kanje so abranda yabo usheshe nje wahleka ungazi inkosi leyo iyasizwa imkhono uzavukile uzwe liyavuka.
Umphathi intambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ukhangelelwe ukwethula uluhlu lwendleko zikahulumende i-national budget ngenyanga ezayo lapho okuzavela sobala ukuthi uhulumende uzakwenelisa na ukuvuselela umnotho welizwe oqhubeka usiya nganxele. Umnotho weZimbabwe ulokhu qhubeka usiya nganxele. Iholo lezisebenzi liphansi, intengo yempahla lokudla iqonga mihla ngemihla. Okunenga sikuzweni kuGibson Bebe eseHarare.
Kunje imiduli yezakhiwo zasemadolobheni, imigwaqo yezimota kanye lezitimela, intambo zikagetsi kanye lempompi ezithela amanzi kuzakamuzi lezithwala amanzi alengcekeza iphuma ezambuzini zikusimo esiyingozi njengoba sezileminyaka zingalondolozwa loba ukuqheliswa ngenxa yokuswelakala kwemali. Iningi lalezo zakhiwo zakhiwa ngabamhlophe ilizwe lingakatholi uzubuse ngomnyaka ka-1980. Ukuvalwa kwamakampani elizweni sekulethe ukudubeka okukhulu ebantwini njengoba kusisho ukuthi imali etholwa nguhulumende ngokuthelisa amakampani amalutshwana asesele ayiseneli inhlelo zakhe. Lokhu sekwenze uhulumende aphile ngokukweleta imali emabhanga atshiyeneyo ukuze enelise ukubhadala izisebenzi zakhe, usisho ukuthi usala engelamali yokuqhuba inhlelo zokuthuthukisa impilo zabantu. Wodwa abahlaziya ngezenotho bathi ukukweleta imali yokubhadala iholo lezisebenzi akulungelanga ilizwe njengoba kungezelela isikweleta sikahulumende sikhathi sonke kungelanzuzo ayitholayo kukho. Bathi leyo mali ibinganceda ilizwe aluba isetshenziswa ukuvuselela amakampani kahulumende adinga uncedo lwemali ukuze aqhube umsebenzi kuhle. Emabhanga eselizweni uhulumende olwesikweledi esifika amabhiliyoni amane amadola 4 billion. Ohlaziya ngezomnotho umnumzana Pepu Kaichivore uthi uhulumende kumele afinyeze inhlelo yakhe ukuze ilingane le mali eyenelisa ukuyibuthanisa.
Zimbabwe has been experiencing budget deficits since 2012. IZimbabwe ikhangelane lokungeneli kwemali yebhajethi yayo kusukela kumnyaka ka-2012, kodwa udubo akusilo kungeneli kwemali le kubhajethi, kodwa indlela uhulumende azadinga ngayo imali yokwanelisa ibhajethi yakhe.
Kulandela ukuswelakala kwemali emabhanga, iningi lawo selikhweze umthelo ozalwa yilezo zikweleto o-interest rates, kungelani lokuthi ibhanga elikhulu labika ukuthi kufanele amabhanga agweledise ngomthelo ongadlulisa isilinganiso esokulishumi lambili ekhulwini 12%. Inhlanganiso emela abezitolo ezinkulu eZimbabwe Retailers Association ithi lolu dubo alubangelwa ngabosomabhizimusi kodwa ngamasekithali abalungisa lezo mpahla zokudla. Yibo asebekhweze intengo usiya ngokuthi intengo yokulungisa lezo mpahla layo isiqonge okunganani. Okhokhela leyo nhlanganiso uMnumzana Danford Mtashu uthi ukuswelakala kwemali yaphandle kwelizwe yikho osokwenze kube nzima ukuthenga kwamanye amazwe okufunakalayo ulungise impahla etshiyeneyo elizweni.
If you look recently, it has been the manufacturers, the producers.
Ungakhangela ngesikhathi esifitshane esikiso, abalungisa izinto emafekithali yibo abakhweze intengo yezinto abazilungisayo ngenxa yodubo lokuswelakala kwemali yangaphandle. Ngakho thina abathengisi balezo zinto ezivela emafekithali sidlulisela leyo ntengo ekhweziweyo kuZulu.
Lokhu kugcizelwe ngumqondisi wenhlanganiso yamalungelo abathengi e-Consumer Council of Zimbabwe, unkosikazi Roseline Fatitema, yena othi imbangela yokuqonga kwentengo yempahla lokudla kayidingi ukuyatshaya amathambo kumgceke ukuthi yisimo somnotho welizwe esesigadla ngamadolo okungatholakali kwemali kanye lokwehla kwesivuno emsebenzini wokulima osokwenza ilizwe lithenge ukudla kwamanye amazwe ngesikhathi sinye kulo dubo lokuswelakala kwemali.
We know our situation in Zimbabwe, the economic situation of Zimbabwe. That is the fundamental cause of what we are seeing.
Siyasazi isimo somnotho welizwe lethu njengabantu beZimbabwe, njalo yiso imbangela yodubo esikilo. Nxa singaqondisa okwenzakalayo kumnotho wethu, okufana lokuba lentengo ezintathu ezithiyeneyo, kusiya ngokuthi ubhadala usebenzisa imali yebond note, eyokwemelika kumbe eyogetsi.
UZulu yena ukhala ngokuthi uhulumende akatshengiseli ukuthi uphathekile ngokuswelakala kwemsebenzi elizweni. Iningi labantu selibanjwa ngamandla okuchapha imngcele emazweni angomakhelwane anjengabo-South Africa leBotswana lisiyadinga ukuziphilisa. Enzinkini yamadolobho anjengabo-Harare, Bulawayo, Gweru, Mtale namanye kulokuxokozela lokwanda kwabaphila ngokuthengisa emikambo engekho emthethweni njengoba wonke umuntu esethengisa lokhu lalokhuyana ukuze anakekele imuli. Ngimele isitudio 7 seHarare, ngiGibson Bebe.
Sondela simomondiya, isiqabhobhi sinqanda mathe, sondela ntokazi, ungesabi ntombente, ngizinikele ngaphelela, sondela ngikuqumbaqumbe kancane, ungesabeli ikhatshana, angikathathi. Ukubobotheka kwakho kungenza ngikhothakhothe umlomo, obakho ubuhle bume njalo, uyinkanyezi yenhliziyo yami, ngizinikele ngaphelela. Kuphaphatheke yami inhliziyo nxa ngikubona, ngizwe ngathi le ngxenye yami inyomukile yaphaphatheka. Sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami, ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo, ungangiqoma ngiyasikhwela nyovana lesiya sihlahla esilapha. Ngiyele umfula ogwembe ugcwele, ngingene kweyakho inhliziyo, nawe uthole uthando oluqotho, ngiqome ngezingandle ziqonde ngakini.
Uma ngimbona yaphaphatheka, uma ngimbona shaya luvalo, uma ngimbona yaphaphatheka, uma ngimbona shaya luvalo.
Come ntombaza, come stana bana. Comento mbazana, comento mbazana, comento mbazana, comento mbazana, comento mbazana.
Kuthe mani yiniki zela abantu zebantwini asibemathandeni singakusempini ukwenda kwela ngumthakathi kakuchayela mathambo iqome ntombi ngebe ngunowa ube ngwami omkhulu.
Akungiqome siphalaphala, akungiqome zinqande ziqonde ziye khona lekhaya. Ingoma emnandi, ingoma kancube ulikhwa kancube esipha ke ingoma esiqedisela ke uhlelo lwethu. Kodwa singakehlukane ke sikhangele inhloko zendaba. Womkhuhlane wesihudo sekholera usuthethe umphefumulo womuntu wakuqala edolobheni lakoBulawayo. Idale lePhalamende lethule amalanga ekomiti emqoka kulidale e-Standing Rules, igama nguChris Gande lelali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.